kuti vana vaiwe ex-president we-NDCT ava nhengo yenational assembly zvichiburikidza nekugadzirwa kwakaita maziso avo nezuro vachitora nzvimbo dzaavo mamembers eparliament vakaita recall zvinova izvo zvinoratidza kuti thepisi vaakupinda muparliament and sa leader of the opposition zvakanaka kuti vange vari padhuze or vachiziva zvinoitika muparliament nokuti kuti vatungamire zvinhu zvine ungwaro and zvine kuziva mukati vanofanira kuti varimo mukati imomo muparliament imomo kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidhebhetwa or kuguida party policy on how we should be able to debate maissues anoaffecta vanhu muzimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru hakati amboipa ipapo nofunga kudzivo vana vezimbabwe asi kuti dasikuti zvinovanetsa tikaenda kuna south africa nowana vatungamiri vemaopposition political parties vese varimo muparliament.
Tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo. Ichokwadi here?
Aiwazve zvinhu zvisingashamisi izvozvo nekuti iko zvino tanga tina Muzvare Tabita Khumalo ndo vanga vari Leader of the House zvichienderana nemutemo urimo iko zvino. Ari munoziva kuti kuzanupiefu kuna comrade kuna honorable Yangi Ziyani ndivo Leader of the House vakamirirawo zanupiefu kati varivo Leader of the House saka kuri kuti nzvimbo zvakare tiriko kuopposition sa Leader of the House zvakare kuopposition tanga takabatwa na Muzvare Tabita Khumalo zvinhu zvasi zvitsva Senate Leader of the House is missing now from zanupiefu ndi honorable Monica Mtsvangwa and Leader of the House MDC ndiseda muduri saka madam kupe vanokwalifaya kunge vari Leader of the House ku National Assembly because not the most senior person watina ikoko saka kana nzvimbo iyoyo yangodikleva vakan vanogona kuita Leader of the House akasekaipa.
Imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai. Kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa naMuzvare Kupe izvi. Imi munoti kudii nazvo?
Hazvina kunge zvakaita kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita. Somutungamiri ndovanganga vari mavalues avo ndokufunga kwavaita handioni zvanga zvakaipa zvakare nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti hanyagiri aite kubvisa kubvisa munhu kuti vapinde nokuti vakanga vari munhu akamira sapresident weparty NDC panguva iyoyo saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende. Zvakasiyana zvakaitika pana madam Kupe zvekuti whatever she stood for NDCT president faction iyai zvakanalifaiwa necourt saka that was nalified.
Patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe nezanupf. Munoti kudii nazvo?
Aiwa avo mashoko anongotaurwa vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vanokugara vachitendera nokurangarira nguva yatsvangirai vakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo deo zvaitika kushuva kwevana vezimbabwe reni hapana zvarongwa hapana zvati zvaitwa hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho asi vatinoona zviripo zvekuti mukafamba pagraund vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ina vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa